Mufananidzo 85. Mateo 20, ndima 1 kusvika pa 16. Unotenda kuna Jesu here? Uye unorarama here maererano nezvaanodzidzisa? Unotarisira mubayiro wakadii kubva kwaari? Jesu akataura nyaya iyi pamusoro pemibayiro. Mumwe murimi akanga achiripira vashandi vake. Vamwe vavo vakanga vashanda zuva rose. Saka akavapa muripo uzere wezuva rose. Vamwe vakanga vangoshanda kwechikamu chete chezuva. Asi akavapa mubayiro wezuva rose zvakare. Ipapo vaya vakanga vashanda kwezuva rizere vakanyunyuta. Havana kufunga kuti zvakanga zvine kuenzanisira. Asi murimi akati kwavari, handina chandakukanganisirai. Hauna kutenderana neni kushandira mari yawagamuchira here? Tora mari yako uende. Ndinoda kupa vanhu vazopindira basa mushure zvimwe chetezvo nezvandakupa. Handina kodzero yokuita zvandinoda nemari yangu here? Usandiitira godo uye usava namakaro nokuti ndinopa zvakawanda. Mwari akafanana nomurimi uyu. Anoda kupa upenyu husingaperi pamwe chete naye kumunhu upi zvake anotenda kuna Jesu uye anomutevera. Hatigoni kushandira upenyu uhu husingaperi, upenyu husina mugumo namabasa akawanda akanaka atinoita. Mwari anoda kuita izvi nokuti anoda vanhu uye anoda zvakanakira vanhu vose.